Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Ino sangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri mbudzi 10 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCovid-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya yahopo chinono isaiswa parimandi nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburisa mhosva, asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburisa mhosva. Saka chikumbiro chedu chadi charaswa.
Nyaya yemutori wenhau Hopo Chingono inoenderera mberi mumatare edzimhosva.
Ama budget consultation ari kuitwa necouncil ari kutirwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne800%. Iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura. Munhu yeye anozovana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura.
Vagari vekumasvingo voramba kutambira budget rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvimhinga mupinyi zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCovid-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. Richizivisa zvarakawana nezuro Manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, uye vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 8561, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi maviri nevatatu kana kuti 8023, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi masere nevana. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira kana kudzika nhasi Manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana mutsvakiridzo dzanhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu nerimwe kana kuti 51 million, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe kana kuti vadarika 1,271,000. Dare ramajistrate nhasi rarasa chikumbiro chemutori wenhau Hopo Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iraswe, richiti pane umbowo hunoratidza kuti Chingono ane mhosva yakapara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate amai Marewana Zvogofa vatura mutongo wekuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, saka nokudaro anofanira kuti atongwe nenyaya iyi. Amai Gofa vati nekuti Chingono haana kuramba zvaanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter achiziva kuti mutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomiswa basa Muzvare Hendrita Rushwaya vachazenge vachimiswa pamberi pematare zvichitevera kusungwa kwavakaita kubatwa vachipomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo zviri pachena kuti chingono ane chekuita nemhosva yaari kupomerwa. Amai Gofa vati zvokuti chingono ane mhosva kana kuti haana inyaya dzichataurwa pakutongwa kwenyaya iyi. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya yahopo chingono isaiswa parimand nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburitsa mhosva, asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburitsa mhosva, saka chikumbiro chedu chadii charaswa. Saka taenda mberi tichiti taakuda kuapulaira bail.
Mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi, muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vabva vazivisa dare kuti vari kupikisa chikumbiro chekuti chingono apihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakabva vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vanaison chirape kuti vape zvikonzero zvokupikisa chikumbiro ichi. Vachirape vati chingono ane imwe nyaya isati yapera mumatare, nokudaro akaburitswa mujeri anogona kuramba achipara mhosva pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vabvunza kuti hachisi chokwadi here chakataurwa nachingono kuti hurumende haina kupikisa kuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pavakatanga kuunzwa kudare. Vachirape vatenda kuti ichi ichokwadi chezvakaitika, asi vazoramba kuti chingono ari kunyemwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunyange akataura chokwadi chezvakazoitika. Vachiti zvakaitwa nachingono zvinovhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. Vamutsokoti vabva vakumbira kuti nyaya iyi igodzoka mudare mangwana vachiti havana chokufambisa zvaita kuti amai Mutetwa vapikise, vachidai dzisiri nyaya dzeuori vachuchisi vangadai vane motokari zvaita kuti pave nekupopotedzana pakati paamai Mutetwa nevachuchisi. Amai Gofa vati nyaya iyi igodzoka mudare mangwana vakashevedza vachuchisi nemagweta achingono kuhofisi kwavo kuti vagadzirise nyaya yekupopotedzana kwanga koita magweta mudare. Pane imwe nyaya yanga iri mudare, mutongi ari kunzwa nyaya yakatanga kusungirwa chingono yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire vangoni nduna varamba kuzvibvisa panyaya iyi zvichitevera chikumbiro chachingono uyo aiti vanduna vane divi ravakarerekera panyaya iyi. Vanduna vati chingono ane nyaya yakafanana neiyoyi yaakakwidza kudare repamusoro, saka vati vachaenderera mberi vachinzwa nyaya iyi. Vamutisi vatenda zvakare kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Chikumbiro chedu charaswa zvakare nokuda kwokuti zviri kunzi tine chimwe chikumbiro chatakaisa kuhigh court. Mune chikumbiro ichocho zvataikumbira kuhigh court zvakafanana nezvatiri kukumbira kuno, saka nokuda kwaizvozvo charaswa chinzi timirire chikumbiro chedu chiri kuhigh court.
Vanduna vati kutongwa kwenyaya yachingono kuchatanga musi wa7 zvita kusvikira musi wa9 zvita. Chingono ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuro yavo ichiti inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Kanzuro yeMasvingo yapeta nhasi misangano yekunzwa pfungwa dzevagari pamusoro pebhajeti regore rinouya iro rikuda kukwidzwa kusvika pamadhora anodarika mamiriyoni mazana manomwe emakumi emadhora nematatu kana kuti 723 million RTGS. Asi mumwe mugari mumusha wemucheke amai Sungano Zvarebwanase vati zvikamu zvakakwidzwa nazvo mitero yemvura nekutakura marara nezvimwewo zvakawandisa nekudaro veruzhinji havakwanisi kubhadhara mari idzi.
Ama budget consultation ari kuitwa nekanzo ari kuti rwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne 800%. Iye zvino munhu ari kukonewa bill rake remvura vava kumukwidzira ne 800% kureva kuti vanonga vaita 5 times 8. Munhu iyeye anozovana kupi mari yakawanda yakadaro yekuti abhadhare mvura? Zvinhu hazvisi kukwira, mitengo haisi kukwira, saka ngavambotanga vatarisa izvozvo vasangotanga vangozvamudzira zibhajeti ravo iroro tiri kutoriramba. Kana seni hangu ina handitomboridi bhajeti proposal, ndiri kutokurudzira even vamwe kuti bhajeti iroro ngarishutiwe down, hareiti kanzo iri kuda kuti uraya ende tanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wekwamajange vaalfred Gumbo vati vane zvikwedzi zvemvura sezvo vari kutadza kubhadhara mari iyi gore rino nekukanganisa kwakaitwa mabasa avo nedenda recovid-19 uye kuoma kwehupfumi hwenyika.
Haidino bato bato wa zukuru, ne budget reka nzuru, na waru kutikadira next year. Iso hatito ridi. Hatito ridi za chose nukuti, maripa papa zaka kwiri hafzingai to the extent yekuti, ne COVID hirikuwe yikai. Tijeta zukuri ni zaka wandi za to the extent yekuti, wacha pesera wate farra mpura, zaki tusha kukutu wana. Tijangu ina ujiburani kuku, hii budget ingawa zukiri, wanda kutanka panyo wana. Iriripo ira waru kutu pa yikai, waru kutu umesera zaka oma.
Kazuru inoti, noda kuiza mtuiro nezikamu izi nekuti, maria mnika ya kugara ispera simba, nekudare varu kuitra kuti. Basareva ine marino, so kwa nakuita mabaza avo, sekutenga mishonga ya kuchene sambura ino nyua muguta nezumezo kawanda. Vakapano bata sigaro chemu nyorewe kutare masingo, wa Edward Mkarati wabati, kazuru isha kuiza mtuiro ii muzidimbu kita utuwa gare basa omerwa. Wa Mkarati wabati, kazuru isha tanga nezikamu makumi mashanu kupamu zana, munanti ila gore nouya, yozo kuiza nezikamu zana, ni makumi mashanu kupamu zana, panopera mwezi mtatu yoka yoka kushikila gore la pera.
The Masingo City Council, tirikuti percentage yataka kuiza nayo kupamu na 2020, chienda muna 2021 ye budget redu, inga ite seya katu kure shakanyanya. Itananguro iripo ndeye kuti kana mjirangarira isuse Masingo City Council mgore rino ra 2020 hatina kuita supplementary budget kunyangwe zvazvo mitengo yezvinhu zvakati wandei zvatinoshandisa pa service delivery yakaramba ichikwira nokudaro muchatarisa kana zvakaita se service yakaita semvura kana mukatarisa ike zvino mari yatiri kuchaja pa cubic meter inaita about 32 cents. Saka zvazviri kureva ndezvekuti tiri kuita malosses in terms of service delivery. Saka naizvozvo patiri kukwidza apa tiri kuda kuti at least tikwanise kurecover mari dzatinoshandisa pa service delivery tatende.
Vagari pari zvino vari kubhadhara mitero inosvika mazana mashanu emadhora pamwedzi imba yoga yoga, asi munandira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS, uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati mari iri mubhajeti iri yakawandisa zvekuti vagari vachapedzisira vaita zvikwereti kuru wazotadza kuzvibhadhara nekudare zviri nani kuti kanzuri idzikise zvikamu izvi.
Isu semura taitendererawo mumusangano webudget waitwa nekanzuru. Vagari vazhinji vakagununa soro pekukwidzwa kwemaredzi kunoda kuitwa nekanzuru. Mari yacho yakawandisa, vagari havaikwanisi. Tinotarisira kuti kanzuru inofanira kunge ine maprojects ayo ainenge ichiita, inounza mari kwaari kwete kungotarisira mari kubva kunesu vagari.
Muzvare magrupu ravati sangano ravo ranga richipinda misangano yose yaitwa yekutora pfungwa dzevanhu nekudaro kanzuru inofanira kukoshesa zvakabva muvanhu yodzikisa zvikamu izvi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mitero yavo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Timba.
Kutambidzanwa kwemasimba muAmerica hakuzi kufamba zvakanaka sezvinotarisirwa nguva dzose. Zvitevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump rekupikisa zvakabuda musarudzo yemamwe matunhu. Kupikisa uku kwaita kuti chikwata chevachangobva mukusarudzwa semutungamiri mutsva anofanira kutora matomo zviri pamutemo munandira vaJoe Biden chitadze kuita basa racho nemazvo rekutanga kuronga hurumende ichange iriko gore rinouya. Bazi reGeneral Services Administration kana kuti GSA iro rinoona nezvekutambidzanwa kwemabasa rinonzi harisati rapa chikwata chavaBiden svumbunuro dzekuti chitange kushanda zviri pamutemo sezvinodiwa nemutemo wePresidential Transition Act of 1963. GSA iri kuti haisati yasumwa zviri pamutemo kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Izvi zviri kupa kuti bazi iri risavhure mukana wekuti chikwata chavaBiden chekutambidzana masimba chiwane mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora. VaBiden vanofanirwa kudoma vashandi muhurumende vanosvika zviuru zvina, vanofanirwawo kuongororwa kuti vanokodzera here kunge vachitungamira hurumende muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Asi izvi zvinoda mari, mahofisi pamwe nezvikwanisiro zvisati zvapiwa chikwata chavaBiden. chikwatache Electoral College chiri kusangana musi wa 14 zvita kuti chitambire zviri pamutemo akakunda musarudzo iyi. Asi izvi zvinogona kunonotswa nenyaya dziri mumatare dzakaiswa nava Trump vachipikisa kukundwa kwavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Nenga vanoti kunetsana kwakadai kwakaitikawo muna 2000 apo miriri weDemocratic Party vaAl Gore vakapikisa zvakabuda musarudzo yemuFlorida. Dare repamusorosoro reSupreme Court rakazopindira richiti vaGeorge W. Bush veRepublican Party ndivo vakanga vakunda musarudzo iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
VaChoto izvi zvinoreva kuti vaBiden havachina nguva yakakwana yekuti vagadzirire kutanga basa. Kuti munhu akunda musarudzo agadzwe pachigaro chekutonga panodiwa nguva yakareba chaizvo yekudzidzisa vatongi vatsva vaachauya navo kuti nyika inotongwa sei uye kushandira vanhu zvinorevei. Panodiwazve zvakare nguva yekuti vashandi vese ivava vari kuuya nemutungamiri mutsva iwoyi vaongororwe kuti vakachena here, havana zvipande here kana zvikiribidi zvavakamboita kumashure uku muupenyu hwavo zvinoita kuti vasave vakakodzera kutora basa rekutungamirira mapazi enyika akakosha nekushandira vanhu. Ndiko kusaka nyika ino yakaga mutemo wokuti mwedzi mitanhatu sarudzo isati yatanga vose vari kufukidza vanonzi vatange kupiwa rutsigiro nerubatsiro pamwe nezvidzidzo zvekuti vange vakagadzirira kutonga musi wokutanga chaivo vachingoti fee kupinda muhofisi. Izvi zvinoda mari, mahofisi zvekufambisa nemidziyo mitsva yebasa.
Tiri kuona kuti hofisi yeGeneral Service Administration kana kuti GSA iri kuramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzopa chikwata chavaBiden svumbunuro kana kuti makii kuitira kuti chitange basa racho chichishandisa mahofisi ehurumende. Hofisi ichiti haisati yaudzwa zviri pamutemo akakunda musarudzo. Munozviona sei?
Rubatsiro, mubatsira pamwe, zvese neruzivo kana humizha iye yatinoti professionalism weari kubuda muhofisi yeutongi zvinhu zvakakosha pakubatsira mutungamiri mutsva kuti apinde panyanga.
Veruzhinji kubva kumadhemokrats pamwe nemarepublican party vari kukurudzira hofisi yaGSA kuti ipe chikwata chavaBiden mukana wokuita basa racho zviri pamutemo. Hofisi iyi inosungirwa here nemitemo yenyika kuita zviri kutarisirwa neveruzhinji ava takatarisa mutemo wePresidential Transition Act of 1963?
Ichokwadi ichocho, mutemo iwoyuyu wamataura uyu unotsinidzirwa zvakare nemumwe wavanoti ivo the Pre-Election Presidential Transition Act of 2010 wakaita kuti kuumbwe kanzuro yezvekutambidzana masimba inonzi iyo Transition Coordinating Council. Mitemo yese iyo yakagadzirwa nekuda kwekuti kugadzirira kupinda muhofisi hombe iyoyi sezvandambotaura zviye hofisi hombe yenyika yeAmerica iyoyi inorema. Kupinda muhofisi iyoyi basa hombe chose rinotoda mwedzi yakati kuti ingasvike mwedzi mitanhatu kana misere zvichireva kuti 6 to 8 months kana kuti chipo chehafu yegore rose kuti rizonzi rapera basa iroro.
Tiri kunzwa kuti bazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro rine masimba ekupa mapazi ehurumende mari dzekushandisa kuti harisi kuzoshanda navaBiden kudzamara GSA yatambira zviri pamutemo kukunda kwavaBiden. Izvi zvinorevei kuurongwa hwavaBiden hwekusanovaka hurumende yavachashanda nayo mushure mekutoreswa mhiko?
Izvi zvinoreva kuti nguva chaiyo yekuumba kana kuvaka hurumende inongopinda muhofisi ichibata ndima musi wakare iwoyu hapachisina.
Zvakadai izvi zvati zvamboitika here munhoroondo yeAmerica kuona bazi reGSA richiramba kutambidza svumbunuro pamwe nekupa mukana kumutungamira achangobva mukusarudzwa?
Zvakamboitika 20 emakore adarika kumugore ra2000 apo vaugona vaGeorge Bush vakaita mangange kusinyanya kumaelections ekustate yeFlorida zvikazopera kudare guru reSupreme Court iro rakatonga kuti vaBush vahwina.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vachitaura vari muArizona makare naRay Choto weStudio 7. Yasika nguwe kutiki mbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi veIndia zviri kuita mabasa azvo zviri kumba nepamusana pedambudziko reutachiwana hwecoronavirus zvinonzi zviri kusiya maguta makuru zvichienda munzvimbo dzisina vanhu vakawanda kusanganisirawo makomo nenzvimbo dzekutandarira kumahombekombe kwemagungwa. Izvi zvinonzi zviri kupawo madhorobha madiki mukana wekukura munyaya dzezveupfumi sezvo vanhu vakawanda vari kubuda mumaguta makuru. Russia inoti yakwanisa kumisa uhondo pakati peArmenia neAzerbaijan idzo dzanga dzichirwisana nenyaya yenzvimbo inonzi Nagorno-Karabakh. Dano raitwa nhasi neRussia rekumisa kurwisana kwemasvondo matatu uku rabatsira kudzivirira kupindira kweTurkey neRussia yacho mugakava iri izvo zvaizoona mativi maviri aya achirwisana. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika yeAmerica ine zvibvumirano zvitatu panyaya yekusimudzira upfumi munyika dzichiri kubudirira. Chibvumirano chekutanga chinonzi United States Generalized System of Preferences kana kuti GSP Program. Chechipiri chinonzi African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chekupedzisira chinonzi The Caribbean Basin Initiative. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti dano rekutemera Zimbabwe zvirango panyaya yekutengeserana neAmerica richaomesera nyika nekuti
zvava kureva kuti taakuzonopinda mumaAmerican markets tichibhadhara juti. Zvoreva kuti zvigadzirwa zvedu zvapinda zvichidhura zvakubhadhara juti muAmerica. Zvoreva kuti hazvichakwanisi kukombita. Nezvimwe zvigadzirwa zvinova zvibva kuAfrica, Zimbabwe ichapinda munjodzi yekushayiwa market yeAmerica.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti munyika maberekera ingwe kuvashandi.
Ihurumende ine usinye pakuchengetedza kodzero remushandi. Taona vashandi vachisungwa, manesi dzakasungwa, vakakonana naemployer wavo.
Imwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanotiwo nyaya yekushandisa vana iri kupa kuti Zimbabwe ipinde mumatambudziko.
Imwe challenge hombe yatatu kunyanya kuona yakaverifywa zvakare neLabor Force and Child Labor Survey ya2019 ndenyaya yemachild labor. Hatingi zvokunyanya kukonzereswa nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kwakuchiita kuti vanhu vakawanda vange vachirarama vari mu absolute poverty or extreme poverty. But as we senyika kana tichida kuita grow sustainably nyaya dzema child labor rights tinofanira kunge tichigadziriswa kuti vanhu tibvise vana mumabasa muminda tichivaendesa kuzvikoro.
Zimbabwe, Burundi, DRC, Mauritania, Somalia neSouth Sudan hadzisi muchibvumirano cheAGOA, asi Zimbabwe iri muchibvumirano cheGSP kubva muna 1980 payakawana kuzvitonga kuzere zvichireva kuti inobvumidzwa kutengesa zvimwe zvigadzirwa kuAmerica pasina kubhadhara mutero. Vachitambara vanoti kunyange hazvo vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango neAmerica, zvirango izvi zvanga zvisiri kukanganisa kutengeserana kwenyika mbiri idzi.
Kudyidzana kwedu neAmerica takatarisa zvekutengesa nekutengeserana hakuna kuafektwa nemasanctions aripo. Saka ende makaona vamwe makore tanga tichitomboita a positive trade balance position kana tichienzanisa nenyika yeAmerica.
Ko panyaya yekutyora kodzero dzevashandi, vamugano vati America yave kungoomeserawo Zimbabwe nekuti igaro ziva kuti
Zimbabwe ine matambudziko epfumi hwenyika. Hazvina policy yehurumende yabva yaiswa kuti yakukanganisa marights evashandi. Ndinofunga kuti America yakungowanza hasha neshungu.
Asi vamoyo vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso nemaitiro ayo.
Nyika dzese dzine mitemo yayo. Haisisi tinodecida ke kuti America inofanira kubehave sei panyaya dzekodzero revashandi.
Gore rapera, Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe kana kuti 47 million United States dollars kuAmerica. Iyo ikatenga zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million. Zvinhu zvakatengwa kuZimbabwe neAmerica zvinosanganisira simbi, fodya, sugar, tea, maruwa nezvimwe. Kubva kuAmerica, Zimbabwe yakatenga mishina yekurimisa, motokari, ndege, kupotereza, beu nemafuta ekubikisa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Hi Marvelous, indonzi chido, ndoza kudomba shuwa pa showground. Kuduze ni kumara ni kwana chinimba, kwana genius. Tiso genius tengo msiyosi. Siyosi kuzi ya kunungu yetu wanda social media. Ari muna anofara, uya ari muno ambashu kufara ni kumadoro achita mashampaini, mashampoku aki. Bati susu kwedu kudomba shuwa genius aita haka ya pashu kwa nka growth point. Aipinda mabavu, achifadisa madu. Oba akufunza watidorora wina rondele mari, madrinksa wina rondele mari, mawiska rimshofa wina rondele mari, opa umpa price. Chinyas aisia abadara dori roro. Endaisa abadara zinduku badara shama zangu, nduku badara ama zangu. Aingwa timu nesaru kupinda mbao mno mashindu kuda doro. Weza unomuzia, weza umuzie, weza chinyas wacho anusi ya mundi, aingwa timu nesaru kuda doro ngami doro.
Imi vemu narounda imomo memu dombo shawa. Musharanga rasei va genius kadungure.
This Christmas I'm not shining shakani rasei because this is the top of that every year is for 24 December. Chinyasani aso tingira mundi my drinks. And angari mune yo kusi, atingati aita shukufaira, kanat angaita shukushamisia, asteto ngozati muna ano shufarira. And angari muna angani ya tunoti charisma, who is very charismatic. Saka, hameen, trungu nzuko kuti tarasikiwa. Tukutunga zufila vigepi ya kuti pane muna haenda.
Mabilas makadi kuwa kwa nufungis moyo, South Africa, ewa chiruko unasa uzo kwa Amerika, zaka naka chumzifu ni mzireka naka njireka kosa, chiruko zona, zini sinukunzo ezo ufo. Seni pa soko alinja, njiri muna ifarira wa Trump kutiva wini, asini chiruko na wajo Biden, kutiva kulida, luzi ya kukundo wa shadi wa cha wina, asini sinezo azo, sikuwe una ani wano supporta, indo supporta angu wa Trump, imu Republican, Republic, mpati sinezo azo. Tunangu isa mbili kuna mwari kuna cha kuna kutonga mwa Amerika tungi ni mzirea kanaka tungi ni mzirea duwa na vana nukuti siduze vana kunye ya sikati na wote nita zizuwa mwa Amerika wifu kini nike lizi mbapu kushol daya gazizu uzwa kana uzwa kawanda siniliku mkatuni Amerika mwa potita vana nita mzirea kanaka uzwa tuni suda chiku kuno kumpa amai vano support ya wa demokrati wa Biden amai mwenye support ya wa demokrati wa Biden do support ya wa Trump saka haa waka oma kumpa waka oma siloti niruduru wa mwari sinichika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Makaterera ku Studio 7 tukutepfenyura tiri pamudzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Muno kwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 am muvuro kushikachishanu pa masaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pa masaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kilohertz.
Muchirongwa che The Connection na 8 PM, Tirikutarisa zvirikuitwa nekusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. Nyaya yemutori wenhau Hopo Chingono inoenderera mberi mumatare edzimhosva. Vagari vekumasvingo voramba kutambira bhajeti rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 yotarisa zvimingamupinyi zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri, tokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Elingali chona njani zulukandaba ulambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku10 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway, the structure looks different. Because I was going to come over with the influenza. Each year, the vaccine is exercising. 3 years they have to manufacture a new vaccine.
In 20, it was in Pilagashe Zipa, Imbo Noyazo, Momuti. Ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni ikakhulu kobulawayo liqansa.
Umkhuhlane wesihudo uyamemetheka edolini lakobulawayo emalokitshini amaningi. Abantu bakhuluma ngokugijinyiswa izisu. Konke khona kuyana kubangelwa yikuthi amanzi abantu asebewathola agcine ngasahlanzekayo ngenxa yokuthi impompi ziyahlala isikhathi eside zingathola amanzi.
UZulu kobulawayo usedlela evalweni esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ngoba inani labantu asebebanjwa umkhuhlane wesihudo liqansa. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayi-9. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulomuntu oyedwa wesigaba senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo. Kwafunyanwa abangamathumi amathathu belegcikwane leli kulabo abahlolwe ngokuthona kwelanga layizolo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 kwaba ngamakhulu edlula amabili lengxenye 254. Sebezinkulungwane ezedlula ezithobaminwembili lengxenye 8561 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. Lokhu laqhamuka ngombimbitho lonyaka. Asebesinde sebesedlula inkulungwane eziyisitshiyagalombili 8023 kuthi abalokhu begula bona bengamakhulu phose amathathu 284. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,689. Abekolleji le-Johns Hopkins University eleMelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amahlanu lanye 50.9 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Kunjalo nje inkampani elungisa imithi eyakweleMelika e-Pfizer International ibike ukuba umsebenzi wokulungisa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus usukuzinga laphezulu. Kunje umuthi abalawo owe-vaccine ubikwa ulamandla angaba isilinganiso samachumi athoba minwe minye ekhulwini 90%. Linkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi lukahulumende welemelika owe-US Food and Drug Administration kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba, upraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lodokotela Ernest Mkhwebu, isizalwane seZimbabwe esisebenzela edolobheni lePerth kwele Australia.
Inkinga sibalayo ukuthi kube le vaccine into ethatha isikhathi eside kakhulu kuresearch vaccine. Lokhu konke kubangela ukuthi kuyabe kumele ukuthi kube le vaccine esithi thina the vaccine is effective in terms of ukuthi inqabeli i-COVID-19, but sifuna njalo kube le vaccine esithi thina i-vaccine le i-safe. But konke khonokho kuyamela ukuthi kuyaba kuthatha isikhathi ngoba kuyaqalisa le lebhu enyamazaneni kuye ebantwini, you know, and all this, you know, takes a lot of time.
Abezempilakahle bathi bona amagciwane anjenge-COVID-19 ayaguquka. Ungachasisa kabanzi na ukuthi ngoquko bani ebakhona dokotela?
Inkinga sibalayo ama viruses as well yokuthi ama viruses ayachiyana lama bacteria. You know, ama bacteria siyakwanisa ukuthi sula ama antibiotics, sula ama vaccines, singakwanisa ukuthi siwasebenzise, sikwanisa ukuthi siyenqabele imikhuhlane ebangelwa ama bacteria. Kahlale umhlobo munye. I-structure se-COVID-19 yayikhona November, December last year, nga ukhangela kate se labels, ukhangeli lesithi thina genetic analysis, kuyaba kukhanya ukuthi already sekule magciwane ave elo mhlo, umhlo i-structure, esithi thina i-structure sasesichiyene laleso esasivele siyiso originally. So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway to a structure esasikhona 2019, we compare la katisukune nogomnyara, the structure looks different. So you are going back to the lab again, ukuthi uphinduzama ukuthi ubone ukuthi, you know, kuyini okungayenzi ukuthi kube le vaccine, which will be, you know, stable. Kuse akwazi konke khona okwenzakala ku-influenza. Each year, the vaccine is esizuzayo as a flu or influenza, it's a new vaccine that we get. So every year they have to manufacture a new vaccine because of the nature of our viruses in the land as pattern. So it's a mammoth task, isn't it? You know, now zamu gulu isama lento esaliti nga niya chinja uti isi mosao. Iko lapo esiba kuna le nkingi.
Lina njenge mweti ezezempilakahle elikhangeleleni emsebenzini wokulungiswa kwe-vaccine le.
One of the things esingathi thina sifuna ukuthi maybe kungayenzakala ukuthi igciwane le litshintshe libe ngumhlobo ongasabulali abantu, umhlobo ongasabangela ukuthi abantu bagule kakhulu, bangakwazi ukuphefumula, bangakwazi ukuthi kube njenjeke nge-influenza, ukuthi influenza, you know, 1918, 1919, you know, yabulala abantu abaningi kakhulu, but kathi sesilisi igcikwane likwanisa ukuthi silizuze sibe lokhu ngama-muscle pain, muscle ache, you know, sikwanisa ukuthi after 2-3 days sikwanisa ukuthi sibe ngcono sibile esimeni sethu.
Lo bekungudokotela Ernest Mkhwebu, ingcwethi kwezempilakahle eyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia. Uzulu wobulawayo usedlela evalweni esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ngemva kokubona inani labantu asebebanjwa umkhuhlane wesihudo liqansa. Isimo lesi siya sesiba sibi ngamandla ngenxa yokusilela kwamanzi kuleli dolobho. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umasipala wakobulawayo wethule umbiko oveza ukuba kulabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu i-488 ababanjwe isihudo ngontulikazi. Leli nani lehle laya kwabangaphezu kwamakhulu amathathu i-338 ngoncwabakazi, kodwa laphinda laqansa laya kumakhulu phose amahlanu i-472 ngompandula. umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association iBupra umnumzana Thembelani Dube uthi ikhansili kumele inanzelele ukuthi impila kahle kaZulu isengozini.
Umkhuhlane wesihudo uyamemetheka edweni lakobulawayo emalokitshini amaningi. Abantu bakhuluma ngokugijinyiswa izisu. Konke khona kuyana kubangelwa yikuthi amanzi abantu asebewathola agcine ngasahlanzekanga ngenxa yokuthi impompi ziyahlala isikhathi eside zingathola amanzi. Kube sekusithi-ke nxa amanzi lawana sebuya iRusana eyabisezimpompini ibe sisiba yiyo efika ezindlini zabantu. Ile thina njengenhlanganiso-ke sike sahlala phansi sakucubungula konke khona ukuthi saze sibone ukuthi sazise umunicipala ngalolo daba lokuthi bananzelele ukuthi isihudo sesingaba ngumkhuhlane omkhulu kakhulu edorobheni. Ngokunjalo-ke kabahlalahlale bavula impompi ngemva kwamalanga amabili ngemva kwamalanga amathathu.
Unkosikazi Melissa Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kubuhlungu ukugijinyiswa yisisu kungelamanzi.
Siyakwazi ukuthi izulu alinanga kuhle iminyaka edlulileyo, kodwa akube le ndlela yokuthi lathi singathwali nzima ngoba kathi siyananzelela sesihlala isikhathi eside singelamanzi. Asiwaphiwa malanga onke, akusoze kwekele ukuqhamuka imikhuhlane eminye.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu omunye wezakhamuzi zakobulawayo uthi kukhona okumele ikhansili ikwenze kusasemasinyane.
Hayi, ikhansili kumele izame iplani ngendaba yamanzi leyo ngoba isifudo sesithwali senzima abantu, ngoba lezi bhedlela zangikhona kula mithi ekwanisa ukuthi isincedise. Kumele ikhansili izame iplani ibone ukuthi iyanika amanzi aklini kwenzela ukuthi abantu bengabi le diarrhea.
Unkosikazi Sibongo Musa Maphosa ongumongikazi uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wesihudo.
Isihudo sibonakala ngokuya ngaphandle kaneniningi. Normally esikhathini esiningi sihamba ngaphandle kanye kumbe kabili ngelanga. So ungabona usuhamba kaneniningi maybe ka-4 kumbe ka-5 kuyabe sekuyisihudo. Okunye yikuthi umuntu uyabe sizwa isisu sibopha sisiba buhlungu. Ungahuda kaningi nxa sokusiba ngasokukhulela, i-temperature iyakwanisa ukukhwela, uyawusiza udinwa, ungasela amandla. Isihudo lesi singakuqalisa. Okuqakathekileyo yikubona ukuthi siyangezelela ukuhlanzeka kwethu.
Imizamo yokukhulumisana lokhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zezempilakahle kobulawayo uDokotela Edwin Sibanda yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo kaStudio 7 ethunyelwe enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ukuswelakala kwamanzi sokusenza kube nzima ukuthi kuhlolwe imbangela yesihudo, ngoba indawo eziningi lapho abathatha khona amanzi ukuthi bawahlole kuyabe komile kungelamanzi. USibanda uveze njalo ukuthi ikhansili seyathatha amasampuli angaphezu kwekhulu lamashumi amabili, i-122, ukuthi bayehlolisisa okungabe kubangela isihudo lesi. Idolobho lakobulawayo liphakathi kobunzima bokuswela amanzi, okokuthi amalokitshi amaningi athola amanzi kanye ngeviki, kuthi amanye aselezinyanga phose eziyisithupha engatholi ngitsho ithonsi lamanzi empompini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ugatsha olubona ngokuqutshwa komsebenzi kungatsha zikahulumende welemelika olwe-US General Services Administration kumbe GSA lubikwa solusebenza phansi kobunzima obukhulu, ngoba solubanjwa ngamandla ukwamukela ukunqoba kukamnumzana Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukuba baqalise ukuquthelwa intambo zombuso. Umqondisi we-GSA inkosikazi Emily Murphy owabekwa kuleso sikhundla ngumongameli Donald Trump uthi uzakwenza lokho nxa esephiwe imvumo yokuthi enze njalo ngemva kokuba uTrump esegqibe uhlelo lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho. Njengemvama iqula likaBiden kumele ngabe seliphiwe izigidi eziphose zifike ezilitshumi, $9.9 million evela esikhwameni sikahulumende ukuze kusungulwe ihlandla lakuqala lokuquthelwa intambo zombuso lenelise ukuqatsha izisebenzi ezingaba zinkulungwane ezine
eziphuma ebandleni lama Democrats. Obona ngokuqutshwa kwenhlelo ku-GSA, uMary Gilbert ubikwa etshele izisebenzi zohlangothi lwakhe ukuthi okwamanje kungeke kwasungulwa inkulumo lequla likaBiden okulakho ukudonsa kuze kuyefika inyanga ezayo lapho uTrump akhangelelwe ukugqiba uhlelo lwakhe lokuphikisa impumelelo yokhetho. Njalo izigaba zonke sezisethula okusemthethweni impumela yazo. Isimo esinje besingakaze senzakale eminyakeni engamachumi amabili adluleyo, ngoba kugcine kwenzakala ngokhetho lomnyaka ka-2000 lapho kuze kunqikilane umongameli George W. Bush wama-Republicans lomnumzana Al Gore wama-Democrats, owagcina esamukela ukunqotshwa ngemva kwenyanga ukhetho lwenziwe, sebeke baya emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuka ukuziphatha kukaBiden. Umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe nguye osungula lingxoxo.
Sidlulisa amazwi okubonga kakhulu kuma democracy kubantu baseUnited States kubo bonke abahlali bakule ndawo ngokuvota ngokukhululekileyo lokhetho lwangkhona lokubelukhululekile. Siyabonga kakhulu kuJoe Biden, siyambongela kakhulu, sethemba ukuthi uzasebenzisana labantu, uzasebenzisana noZulu, asoze ebe nayo inketa betshabe. Sibonge kakhulu la kumama u-vice president wakhe.
Ukubona njani konke lokhu, baba Mthombeni?
Baba Dube, hayi, ngasikhangela ukhetho lokuhamba kwalo okwalesi sikhathi, sibona ngathi kuhambe sibili ngendlela yona le besingathi sicabangela kuyo ukuthi khona ukhetho lolu luzaphuma ngendlela yona le oluphume ngayo. Kuphumelele sibili, thina besikhangelela ukuthi uBiden awine, njalo sibona ngathi yikho kanye sibilokwenzakeleyo ukuthi awine. Ngoba obekuvele sibili kungathi kusipha idlabuzane, kusiphe lokuthi sibona ngathi uzawina, kuyilokho ukuthi ukuphuma kwabantu besiyavota, lokho esithi thina i-early voting. Nxa sikhangela ukusukuma kwabo besihamba besiyavota, sibe sivele singathi sinethemba lokuthi ama-early votes lana aza kuba yiwo ama-Democrats, ngoba ama-Democrats andisa ukuthi abe yiwo aphangisa ukuyavota andukuba ama Republicans abese siba yila abuya ngelanga lonelo elokuvota. Manje lokhu kutshengisele sengathi ukuyamhlupha uPresident uDonald Trump.
Baba Tabanare, ubona njani konke lokho?
Akula Electoral Commission efana leZEC ekhaya. Yikho ke into encedayo nje ukuthi amavoti abalwa, ivoti yomuntu ngumuntu idale umahluko, icho ukuthi mbani owenileyo. Yikho ke amavoti wonke abalwa. Sibone ke khathesi ke ngemva kweminyaka almost 244 years sokulo vice president ongumama. Yes, azu Hillary Clinton wazama ukuthi enjene laphana ebe ngupresident ngenelisanga, kodwa sokwenzakele ukuthi for the first time uKamala Harris nguye osezaba ngu-vice president kaJoe Biden. Kukhangeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi, bakhangele usecretary we-treasury, usecretary mbeni we-defense, ukuthi ama-Democrats engadala umahluka, engabuya lezinto ezintsha.
Laba ngabanye abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kupheji le-VOA Ndebele. Kulive Talk
lamhlanje kuhlelo The Connection uMike Hobe weStudio 7 uxoxa labatsha ngesimo sezempila kahle elizweni ngesikhathi lizwe njengawo wonke emhlabeni jikelele lilwisana lokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomkhathi bathi izulu lilakho kuna ngokulingeneyo lonyaka, kodwa abalimi bona bathi kulakho kuba lendlala ngomnyaka ozayo ngoba intengo yenhlanyelo lemvundiso idla phezulu. Lokhu kulakho kucobodisa umnotho welizwe wona ogxile kwezokulima. Isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso samakilogram angamachumi amabili lanhlanu, 25 kilograms, sibiza imali ngamadola afika phose inkulungwane eziyithoba munye, 9,047 Zimbabwe dollars. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla, njalo oyingcwethi kwezombusazwe, uthi amalungiselelo okulima awalonyaka alukhuni.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana. Labo abalima ngenkabi, inkabi zicakile, lezo lingaze line ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibile ukudonsa ikhuba okuzwayo. Kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lapho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona, ngoba imali ebantwini kayikho, inhlanyelo kayithengeki, ngoba laleyo nhlanyelo kuthiwa iphiwa abantu, iphiwa abantu abalutshwane, iphiwa ngendlela ezingacaciyo, kanti layo leyo nhlanyelo ngokwayo ivele intutshwane ikakhulu kulumhlubulo wabantu laba abathanda ukulima umumbu eMandebeleni.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sesigaba seMatebelele North eDede umnumzana Stanley Dorima ongukhansela njalo walumango, othi bakhona abaphiwa inhlanyelo nguhulumende.
Abantu lonyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini, kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke eyenziwa namalungiselelo oku abantu nxa belungiselelo ukulima. Hhayi, ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Isakhamuzi sesigaba seMatebeleland South umnumzana Solani nje Mnyama Moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-MDC Alliance kulumango, uthi lanxa inkomo zicakile abantu sebelima besebenzisa uhlelo oluthiwa ngugajompo, njalo inhlanyelo iphiwa ngobandlululo, kuphiwa amalunga ebandla leZANU PF kuphela.
Babagandi, indaba yenhlanyelo lobunzima obukhulu kakhulu. Awula muntu okhona ukuthenga inhlanyelo, inhlanyelo iyadura. 10 kg i-3,965. Awula muntu ongaba layo even 3,000 pondi leyo. Ngoba kakhulu ngananzelela esigabeni sethu South, singabantu besithembele abafowethu abaseGoli labaseBotswana nge-lockdown le ekhona. Abaningi sebaphuma imisebenzi, abaningi abasebenzi. Kunzima ukuthi abantu bathole ukuncediswa. So silobunzima kakhulu ngendaba yokuthi inhlanyelo siyayithenga kuphi, ngoba lo government enje akula kuncediswa okukhona, akula lama-organization ancedisayo ukuthi kumbe nganika abantu inhlanyelo. Le enikezwayo ilokukhetha kulabanye abayithola labangayitholiyo.
Ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi abantu balakho ukusebenzisa inhlanyelo abalayo kuleyo kuthenga ezitolo.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi, lezo zinhlanyelo general ezo nyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo. Mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo, then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayela ukuthi hayi siyaphonga uthululela ifertilizer kumbumvundiso, kodwa umvundiso omkhulu kakhulu ngumquba. Mina ngiyaxwayisa ke kakhulu ukuthi nxa kuliqiniso ukuthi umhlabathi yiwo omumetha ukudla konke okudingwa izinto esizihlanyelayo kumbe izilimo zethu, kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi. And ukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba, and sinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nxa engadliwanga zinkomo lawo siyawekela emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona. Ngibona ngani sisixwayise engasinikeza abantu.
Uhulumende ulohlelo olokuphathisa abalimi oluthiwa mfumvuza kumbe intwasa, kodwa ayisibo bonke abafinyelela linhlanyelo lemvundiso phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina ohlobo lwe-2020. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amabili lathoba munemunye kuma-overzalo angamachumi amabili njalo belilahlekelwe ngabadlali abayithoba munemunye. Ukapteni weqembu leZimbabwe uChamu Chipapa nguye othwele amaranzi athe xaxa njengoba ethwele angamachumi amathathu lanye 31. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi kunenye okumele kulungisiswe kuqembu leZimbabwe leli lamaChevrons.
Singakhangela iqembu leZimbabwe Senior Men's Cricket Team ababizwa kuthiwa ngamaChevrons. Kunengi sibile simile sokulungisisa laphana. Ungathi ungakhangela iqembu elePakistan lisenzile sinqobe emidlalo yonke T20 nge-3-0, kanti umdlalo wokugcina lapho sinqotshwe khona nge-8 wickets sibe singekho sibile emdlalweni sibe singekho, okutshengisela ukuthi ungakhangela abadlala njengabochamo Chibaba uyazibuza ukuthi kungani benikwa kumbe umthwalo ukuthi beze bebengabizwe kuthiwa ngabakhokheli beqembu, njalo kuyini okwenza bebizwe phakathi kweqembu, ngoba kunengi sibile abakwehl abalanto abayenzayo etshengisela ukuthi hayi bafanele ukuthi bebe ukuthi liyana. So kutshengisela ukuthi iqembu leZimbabwe lesa team mhlawumbe endlela abakhetha ngayo iqembu labo kumbe mhlawumbe abadlali ababekhethiwe asiyo esingayithi quality abamele bedlalele i-national team.
UDonald Tiripano ngomunye umdlali othole amaranzi athe xaxa njengoba yenelise angamachumi amabili lathoba munembili. Impumelelo yomdlalo namhlanje icho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyaka kumncintiswano we-2020 njengoba linqotshwe lasemidlalweni emibili yakuqala. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayisithupha, kuthi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2. Kumncintiswano wemidlalo ye-1-day international iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-2-1 njalo ngokunqoba elikwenze kumdlalo owodwa lithole imihlomelo elitshumi njengoba imidlalo le isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Singakehlukani, ke sikhangele
inhloko zendaba. Ingcwethi kwezempila kahle zipha umbono wazo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi liqansa inani labatholakala belegcikwane leli kobulawayo. Uzulu kobulawayo usedlela evalweni esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ngemva kokuqansa kwenani lasebebanjwa umkhuhlane wesihudo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.